Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo zvitatu 2021. Magatirira ku Studio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti yezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vatanhatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Mubato rinopikisa reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Monzora moita makakatanwa anotyisa pamberi peimwe Congress iri kutarisirwa kuitwa mukutanga kwegore rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vatanhatu vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro zvasiya vafa nechirwere ichi kubva zvichatanga kupararira vave zviuru zvina nemazana manomwe nemakumi matatu nevashanu kana kuti 4735. Vanhu zviuru zvitatu nevana kana kuti 3004 vakabatwa nechirwere ichi nezuro zvasiya vabatwa nacho kubva zvichatanga kupararira gore rapera vave zviuru zana nemakumi matanhatu nemashanu nevaviri kana kuti 165,002. Bazi rezveutano rinotiwo vanhu mamiriyoni matatu nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mana nematanhatu zvine mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nemumwe kana kuti 3,943,961 vabayiwa nhomba yeCOVID-19 kekutanga. Vabayiwa nhomba kaviri sezviri kukurudzirwa vave mamiriyoni maviri nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu kana kuti 2,966,892. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi nhomba panopera mwedzi uno. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyadze zveutano uye vari munyori musangano reZimbabwe Medical Association mudunhu remashonaland Dr. Enoch Maida avanoti nekupararira zvakanyanya kwoita chirwere cheCOVID-19 zvakakosha kuti vanhu vabayiwe nhomba.
Nokuda kwokuti tava mufourth wave iyoyo neutachiona hunonzi Omicron hwatakambotaura panguva yadarika, tinongoramba paine kurudziro zvikuru yokuti vanhu vabayiwe nhomba iyo yeCOVID-19 zvatingareva tichiti kuitwa vaccinate. Vanhu ngavavaccinatewe, vanhu ngavabayiwe, vanhu ngavajungwe, vaya vasati vabayiwa vaya ngavabayiwe. Muchaona kuti patova nekurudziro yokuti vanhu vapiwe inonzi booster dose kana kuti kubayiwa kechitatu, zvikuru kuna vaya vanonzi mafrontline workers vanenge vachinyanya kuonana nevanhu kana neveruzhinji mumabasa avo.
Muunga pamuenzaniso ipapo?
Vangava vari muzvipatara varapi vaya kana kuti vanowanza kuona vanhu mungava mabasa anoita kuti vasangane nevanhu kakawanda, ndo hatingatiwo mafrontline workers iwayo. Saka vanenge vachifanira kuti vakwanise kuti vabayiwe nhomba. Zvinobatsira zvakachiongororo inoratidza kuti kubayiwa nhomba ikoku kana kuvaccinatewa kunobatsira kuti munhu nyange ukabatwa noutachiona hwecovid asi haunyanyi kurwara nawo uye hauiti macomplications angakusvitsa pakupinda muchipatara uye kuti ufe necovid kwacho kunenge kwaderera zvikuru. Saka ndosaka vanhu vachiramba vachikurudzirwa kunzi ngavabayiwe nhomba.
Saka kana vanhu vabayiwa nhomba dzese, panenge pasina chikonzero here chekuti varambe vakapfeka zvivharamuno nemuromo kana kuti mamask?
Nyangwe vanhu vabayiwa asi havafani kurega kupfeka mamask, zvikuru kana vabuda mudzimba dzavo vachienda paruzhinji, ngava vakapfeka mamask sezvinotarisirwa zvakavhara mhino nomuromo. Uye ngave vanogeza maoko avo nguva zhinji yatinga tienda hijinia nokusanitize maoko avo zvoita kuti nyango akabata kumeso maziso muromo mhino zvipangapinda nautachiona maoko avanenge akachena asina utachiona zvinokurudzirwa zvekuti kana vanhu vachisvika paruzhinji ngavasa nge vari pedo na pedo na vanhu yatingati ya physical kana kuti social distancing nekuti pa wakamira ipapa ukatandavadza maoko ako unenge usiri pa pedo pedo na vamwe
zvinobatsira izvi
ndo zvinobatsira kuti nyangwe vakava vanokosora kana kuhetsura utachiona ungava mavare hweCovid usaita kuti wogo hufema saka izvo zvakakosha kuti vanhu vazive chenjedzo iyoyo inobatsira zvikuru kuti vanhu varangarire kuti utachiona hweCovid hausati hwapera huri kuramba huchitosimuka uye hunokwanisa kuti hupararire kana kutatapuriranwa nenzira inoita kuti dzimwe nhambo tigozorwara zvikuru kune vasati vabayiwa
nyanzvi munyaya dzezveutano Dr. Enoch Maida vari parunare muHarare Mubato reMDCT rinotungamirirwa navaDouglas Monzora munonzi maita makakatanwa anotyisa uye kunetsana uku kunogona kuguma kwave kumatare edzimhosva Bato iri ratarisana neimwe Congress yekusarudza vatungamiri vatsva asi paita kusawirana kuti sarudzo idzi dzoitwa sei zvakanaka sezvo vaMonzora nemwe mutevedzeri wavo Dr. Thokozani Kupe vave makara asionane Makakatanwa aya akapa kuti vamwe mubato iri vati Dr. Kupe vanofanira kudzingwa kuva nhengo yedare reparamende uye mubato Asi muzvare kupe vanoti hakuna sarudzo dzakachena dzingaitwa kana vanovatsigira vachidzingwa mubato vachipomerwa mhosva yekuti vanotsigira MDC Alliance Magweta amuzvare kupe anonzi akatonyora tsamba kumunyori mukuru webato iri amai Porina Mpariwa vachida zvisungo zvakabuda musangano weNational Council webato iri zvekuda kudzinga muzvare kupe Mukuzeya nyaya iyi, tabata sachigaro webato reMDCT vaMorgan Komichi, avo vari kuramba kuti mubato mapindwa napongwe.
Awa, ndomanyepo, Blessing, ari kuitwa nevanhu, vane godo nekubudirira kuita musangano wedu weMDCT. Musangano weMDCT chinhu chakatanga chichishorwa zvikuru, chichinzi ibato risina vanhu, ibato risina kwarinoenda. Asi kubva patakatanga kuita maprogram okuenda paground kusinga nevanhu tikopa mashura themakanzi yatikaita mupati medu actually yapera iyo paseri ofuti ndindandi national chairman ndindakachea national council iyoyo asi nekumbeda ndizomupendeeza achoche kuti madam kuva anofanira kudzingwa chinhu chakabuda imomo nyaya yahombe yakabuda imomo yanga iri yeagenda yedu yenational congress ordinary congress yatiri kuronga takawirirana kune ordinary congress iri kuzoitwa sometime end of february early week of march kuti tisarudze utungamiriri hweMDCT and it was unanimous after ite debate vanhu vachitaurirana asi takawirirana ngedenezidei so ndinonifemu yekuti madam kupi vanofanira kudzingwa haina kumbobvira yataurwa kana kudibetwa kana kumuvwa as a motion by anyone akanga ari muimomo And it suits with the leadership of MDCT. We are not eager and we don't want to encourage anything that got to do with the divider.
Asi, maka puwa ere tsamba iri kubva kuGweta rawe.
Handina kuiona and the tsamba ndinotorwa newe papana kuti pane tsamba yakadaro. Haina ndezi tsamba iyoyo and the president musangano wangu akatombomutaurira kana ani zvadi musangano kuti hapana mbotudza nyaya iyo. Saka izvanipotoziviri avo amakuhwa ari kungobuda kuvanhu avo vanda kuona MDCT ichiparara
tichitaurawo nevamwe mubato renyu vari kuti ivo pane matambudziko aripo pakati paamaikupe navamonzora uye vari kutiwo maikupe havasi kuya kumusangano zvinova zvaakuvagumbura misangano inenge ichiitwa nevakuru vakuru zviri kufamba sei
Awadzo tumapiko tunokobuda hapo hapo na papo asi hatuna any substance nekuti national council yatakaita sombe yapfuura madamu kupe vanga varimo
sachigaro webato rinopikisa reMDCT vaMorgan Komichi vachitaura vari parunare muHarare Asi sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera tabatawo mutauriri wamuzvari Kupe Vantando Ndlovu.
Indeed, I can confirm that the former Deputy Prime Minister of the Republic and MDCT Vice President Dr. Kupe has engaged her lawyers to seek clarity from the party on whether or not they want to recall her. Particularly, she wants the party to finish her with the 26th of November National Council meeting, where some statements were made to the effect that says she must be removed from office. The second question, my brother, it is untrue that Dr. Kupe is afraid of the ordinary Congress. If there is anything, Dr. Kupe is keenly awaiting the long overdue MDCT ordinary Congress. However, she is concerned.
Icho kwadi kuti Dr. Kupe vakaenda kumakweta avo vachida kunzwisisa nezvechisungo chekuvadzinga mudare reparamende. Vari kuda kuziva zvakabuda mumusangano weNational Council wemusi wa 26 mbudzi wakataura nezvenyaya iyi. Pamubvunzo wako wechipiri, handi chokwadi kuti Dr. Kupe vari kutya sarudzo dzeCongress. Vange vagara vakatogadzirira sarudzo idzi uye dzaifanira kunge dzakaitwa kare. Asi havasi kufara nekudzingwa kwevatsigiri vavo vangave mameya, makanzura nenhengo dzeparamende vachinyeperwa kuti vanotsigira vaNelson Chamisa. Izvi tiri kuti ngazvimire nekuti zvichapa kuti sarudzo dzeCongress dzisatambirwe. Kubira sarudzo, hatisi kufara nekuda kwekutyorwa kwebumbiro remutemo webato kuti sarudzo dziitwe mukati memwedzi miviri kwete misere sezviri mubumbiro remutemo webato.
Mashoko emutauriri wamuzvari Kupe Vantando Ndlovu vachitaura vari parunare muBulawayo. Zimbabwe inonzi ichiri kutatarika kuzadzikisa zvinotarisirwa pasi rose kumisa nyaya yekumbunyikidzwa kwevanhu vachiendeswa kwavasingadi kana kuti human trafficking. Svondo rapera, pane mwe murume wemuZimbabwe akabatwa kuBotswana aine vana vanomwe vaaida kuedza kuendesa kuSouth Africa zvisiri pamutemo. Nyaya dzakadai ndidzo dzinonzi nenyanzvi dziri kupa kuti ongororo inoitwa nebazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, State Department, riise Zimbabwe panyika dzinoda kutariswa zvakanyanya kana kuti Tier 2 watch list, sezvo dzisiri kuzadzikisa zvinotarisirwa kuitwa kumisa dambudziko iri. Mutori wedu wenhau Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Gwaro State Department rinonzi 2021 Trafficking in Persons Report Zimbabwe rinoti kunyangwe Zimbabwe iri kutatarika kuzadzikisa zvinotarisirwa mukumbunyikidzwa kwevanhu vachiendeswa kune dzimwe nzvimbo zvisiri pamutemo, iri kuedza zvichitariswa pakutongwa kwemumwe munhu ndokunopika uye kubuda negwara rakajeka rekuti yopedza sei dambudziko iri. Gwaro iri rinoti Zimbabwe haisi kuchuchisa nyaya idzi kana kupawo masangano akazvimirira zvikwanisiro zvekuita basa. Masangano akazvimirira aya anoti akabatsira vanhu vanodarika mazana mana vainge vambunyikidzwa vachiendeswa kwavasingadi. Bazi remuAmerica iri rinoti Zimbabwe haisati yavandudzawo mutemo wa 2014 Trafficking in Persons Act kunyange ichigara ichivimbisa kuita izvi. Pane imwe nyaya iri mumatare iri kuratidza kuti dambudziko iri riri kuramba richikura, mapurisa emuZimbabwe, Botswana neSouth Africa ave kushanda ose kuti vakwanise kudzosera vana vanomwe vanonzi vaiendeswa kuSouth Africa vachidarika nemuBotswana zvisiri pamutemo nechimwe chizvarwa cheZimbabwe svondo rapera. Chizvarwa cheZimbabwe chiri muusungwa ichi vaEric Mpofu, avo vanobva kuPlumtree havana kupiwa mukana wekuti vabvise mari yechibatiso pavakamira pamberi pamagistrate muzvare chandapiwa Molifi muFrancistown vachipomerwa mhosva dzekusabata vana zvakanaka uye kutakura vanhu zvisiri pamutemo kana kuti human trafficking. Vakasungwa musi wa3 zviita kuBlowtown kuBotswana. Dare rakanzwa kuti vamupofu avo vane makore makumi maviri nemapfumbamwe vakaedza kutiza apo vakamiswa nemapurisa emuFrancistown vachichaira mota ine manhamba ekuSouth Africa. Vachitaura mudare muchuchiswe nyai muzwarisisa Felindi Jeng. Vakati vana ava vanga vakawandiswa kumashure kwemota vachaendeswa ku South Africa uko kunofungidzwa kuti ndiko kunogara vabereki vavo. Muzvare DJing vakaudza dare kuti vana ava havana magwaro ekufambisa, izvo zvinoratidza kuti vakajambiswa nepasingabvumidzwe apo vakapinda muBotswana. Muchuchisa akati kujambisa boda vana vadiki ava havana makore ari pakati pemapfumbamwe negumi nemairi kupinza upenyu hwavo munjodzi huru, izvo zviri kuita kuti brosva vamupofu ive yakakomba kwazvo. Vakakumbira dare kuti risape vamupofu mukana wekubvisa mari yechibatiso sezvo vasina pekugara pakanyatsoti tsvikiti muBotswana uye vari kupomberwa mhosva huru. Vainocent Saidi vanogara muguta reGaborone muBotswana vanoti tsika yekutakura vana vadiki zvisiri pamutemo itsika yakaipa zvikuru nokuti inovapinza munjodzi.
Problem kuvabereki vanodaro because unenge uchiita vana padenk pari nekuti mwana wavo ikininga vati kukochesa mwana upenyu hwemwana kana uri mubereki anokochesa mwana wako mai kana baba wemwana unoenda unozitorera mwana izvi zvekuti ndichumire munhu kuakakasika unopani kumhosva.
Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevana uye vari kugweta rakazvimirira varaini muchengeti vaudza Studio 7 kuti mamiriro ezveupfuma yakaita manyamamire nerongo muZimbabwe ndiwo ari kuitawo kuti vanhu vapare mhosva dzakadai senzira yekusvaga mari.
Saka kana pane zvikonzero zvakasimba saizvozvo ndo pamwe pavanenge vachiwanda napo kuti hai waka tiri kuno kunze nenyaya yekuti zvinhu hazvina kumira kwazvo. Vana vari kuchikoro kumusha nenyaya yekuti kunoku zvinovanetsa kuti vauye vazojoina vamwe. Saka zvatingaita kutoparadzana vana vosara isusu toendawo pakudzoka, zvinonetsa pamwe vabereki vachionetawo maproblem futi, ndosaka vaizotsvaka nzira dzokuti votsvaka shortcut.
Studio 7 anaukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembe kazembe vanga vasingadairi nharembozha yavo kusvika taenda pamhepo. Asi hurumende inoti iri kuita zvese zvainogona mukupedza kutakurwa kwevana zvisiri pamutemo kusanganisira kusunga uye kutonga vanofungidzirwa kuti vapara mhosva idzi pamwe chete nekudzidzisa vanoferefeta nyaya idzi. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa nasi vabatana nevamwe vanhu mazana maviri kuCape Town mukereke yeGrootkerk kuchema muutungamiri wenyika weutongo werusarura Ganda wekupedzisira vaFW de Klerk avo vakashaya nechirwere chegomarara musi wa11 Mbudzi vave nemakore makumi masere nemashanu ekuberekwa. Vadi Clark vakatungamirira nyika kubva muna 1989 kusvika muna 1994 uye vakasunungura muusungwa muna 1990 mushakabvu Nelson Mandela avakazova mutungamiri wenyika iyi mutema wekutanga. Vamwe vanhu vange vachiratidzira panze pekereke iyi vachishora Vadi Clark nemabasa avo munguva yerusarura Ganda kana kuti apartheid apo vatema vakawanda vakatsakatika uye vachibatwawo senhapwa munyika iyi. Vanhu vanogona kusvika zana vakafa nezuro muAmerica nekuda kwemadutu mupengo kana kuti tornadoes akarova mumatunhu mashanu anoti Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri neTennessee. Vatungamiri vematunhu aya vanoti vanotarisira kuti uwandu hwevakafa huchawedzera. Zvivakwa zvizhinji zvakaparadzwa nemadutu mupengo aya ayo asingawanzotarisirwe munguva ino yechando. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti vakasumwa nezvematambudziko asangana nevanhu aya uye vari kushanda nemagavhuna ematunhu aya kubatsira vakawirwa nedambudziko iri. Muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzevechidiki kana kuti Youth Forum, nasi tine hurukuro nevanotungamira sangano replatform for youth development vaClarice Maduku nezvavanga vachiita mumazuva gumi nematanhatu akanangana nekumisa mhirizhonga yemudzimba pakati pevanhukadzi nevanhurume kana kuti 16 days against gender based violence. VaMaduku vanoti gore rino vakaedza dzimwe nzira dzekumisa matambudziko aya nekunyanyotarisisa mwanakomana. Ndatinzwei hurukuro yataita navo.
Ungatine maprogramu akati wandei wandei atanga kutora abu kambi kuti muku programa kuri nechiri kuti vechidiki mwenye hatine kuna young women and girls kana kuti young boys and men vange vachikwanisa kunge vachinzwisisa kana kutitakura vana pavo vabva vaone kukosha kunoita vanhukadzi kana kukosha kunoita vanhu nekuti tione kuwana budiriro yakati kuti saka tanga tichinyanya kutsimbirira gomeri nenyaya yekuti tiite yatinoti men engage. So takaita taatena aitin dzakati wandei wandei atatakanyanya kunanga kuti zvishe vanozi kuti vamwe kuti vanhu vangu vachingofokasa zvakanyanya nekuti vanhukadzi vanhukadzi saka tichiita elementi yekuti tiitso vanhurume nekuti akaona kuti maprograms edu akati kuti makore maviri apera impact ye yanga ichiratidza kuti tikasaremekedza vanhurume pakusimudzira madzimai zvinhu zvanga zvichiitayo nenyaya yenharaunda yatiushandanaonharaunda iri pati yaka inharaunda yagara ichikoshesa stereki munhurume kana kuti vana vakomana saka kwatiri tii the main engage project yedu iri kunya kunanga orientation nurturing yekuti kuti tinyatse kuburisa nekukoshesa vanhukadzi tifuna kuti tiite rope in young boys and young men.
Zvirongwa izvi zvanga zviri kutambirwa sei munharaunda?
Tingati isusu program dzaitambirwa zvakanyanya nekuti vanhu vatanga tichitageta paprogram iyi taitagirira tinoti mastakeholders dziri hurukuro dzatinoti intergenerational ekuti musi wa10 nesure takakwanisa kuita programu yemabhora ainge ari soka pande patavanichitaisa kuti vanhu vanga vachitamba vese vanga paine bhora revarume nebhora revakadzi asi tisi message yedu chaiyo chaiyo yange yakananga pakuti kuti mukomana kuti vasikana vange vachiremekedza kunge tepese vakomana tichivaudza kuti dambudziko riri kunya kutende kuti men nenyaya yeattitude yavo nenyaya yefocus kazhinji ndio vanoita zvinhu zvekuti vanhukadzi vazopesera vave wiki nenyaya yeorientation nekuti community inenge chingoti aa kana uri mukomana ndiye ine simba kana uri munhukadzi nofuna kuremekedza mwana komana kazviri kutambudza nekuti vanhu vagara iti aa ini kune masangano mazhinji anouya asinganyegara vachiita programming every day vanenge vachinzi vari kuya neinfluence nobva kumadhorobha anobva kunze kwenyika saka isu chekuti tiri vagari venharaunda atiri kunya kuitira izvi pane kakutambirisa kukanyanya kuti zvamuri kutaura zvinhu zvingadai zviri controversial asi mara dzeve muri kuremekedza tsika saka mastakeholders ekuti anosanganisa madzishe emazimbabwe atinoti matraditional leaders anosanganisira mamwe masekuza akafanana nemabhizinisi vachinza ndevane influence vari kuzvitambira vari kuona sekuti tiri kuremekedza tiriweza kuremekedza tsika vane humwe unyanzvi hunokwanisa kunge vakafanana.
Asi iro dambudziko rekumbunyikidzwa kwemwanasikana rakakura sei imo muchipingo?
Dambudziko rakakura asi tinoona kuti tisu patatanga kuitawo maprogramming edu tinechirongwa chitanga chitaitanga 2016 sati aitara zvemakore 5 apfuurayo tine zvakafanana kuti inyaya yechild marriage yaya kunokurumbirai yanga tine 1 in every 4 tongoti 25% yevanhu vasikana vaisiya chikoro vari vadiki kana kurovza nekuda kwekuti kana vabereki vachirovana vechidii zvaikanganisawo nharaunda nenyaya yemagariro asi tikuoni patatanga kuita programming apa it has reduced 1 in 5.
Vanotungamira sangano replatform for youth development vaClaris Maduku vari parunare kuchipinge. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu muri simba rangu muri simba.
Ndinovimba kuti manheru akanaka kwamuri mose vatereri. Ini ndini Tanonoka Wande ndichifara kuva nemwi muchirongwa chedu chezvechitendero. Mibvunzo inoramba ichiuya. Ngatinzwei mubvunzo wanhasi unobva kumutereri anowanzobvunza mibvunzo yakaoma.
Makadiko makadiko pachirongwa chezvezvitendero mukoma tanonoka wande. Ndini zvakare Shepherd Marumana.
Mukoma Marumana, tipe mubvunzo wenyu rwendo runo.
Ndinobvunzazve pamberi pezororo ratakatarisana naro, zororo rekrisimasi rinova ndiro zororo rinonzi rinorangarirwa kuberekwa kwaJesu. Zuva ra25 December ndo rakaberekwa Jesu.
Icho ichokwadi. Saka mubvunzo wenyu apa unotii? Chii chamunoda kunzwisisa?
Mubvunzo wangu uri kuti zuva iri sei machechi akawanda echiita sekuti haasi kurikoshesa zuva iri rekuberekwa kwaJesu. Chii chinomboitika? Bhaibheri rinomboti chiiko pamusoro pezororo iri? Ndiyo mubvunzo wangu.
Mukoma Shepherd, tinoromba rakanaka nokuti tabata mufundisi Richard Moyo kuti vape mhinduro kumubvunzo wenyu.
Kwazuva imose mukati mechirongwa chanhasi chezvechitendero, ini ndiitwa mufundisi Moyo. Ndinokwasaiwo futi chida kutenda zvikuru naba Shepherd Marumanda vakatumira mubvunzo wavo wakakosha kumaringe nezvekrisimasi nemose vatereri.
Tipevo pfungwa dzenyu mufundisi Moyo, munoti?
Nauya bvunzwa nababa inhau yakakosha kuti sei vana mati vasingagoni kupemberera zuva rekrisimasi, vasingagoni kuita sezvinosiitwa vana mati. Hongu, zuva iri harisi zuva rakaberekwa Jesu Kristu, asi izuva ratakakodzingozi ndo rakaberekwa Jesu Kristu zvichitaurwa kuburikidza nekalenda ravaRoma. Asi harisi zuva rakaberekwa Jesu Kristu, asi zuva iri tinoritora sezuva ratinofara, ratinondoungana namani shamwari, sezuva ratinondopembera nokudya zvakasiyana siyana pachitwa mabiko akasiyana siyana, chifara nokudya vazhinji vacha zvakasiyana siyana. Asi kuti sevatendi hatigoni kuita makonferensi yokunyengetera muzuva rekrisimasi. Hongu variko vanogona kupemberera zuva iri vachinyengetera. Hatirikanesu vafundisi hatina mati, tirina matawo kana kuenda kuchechi kwenguva diki, asi tichingonyengetera kuti Mwari kudenga maita zvakanamatisisa ipi. Nokuti pazuva rekrisimasi tikaverenga kuchapta yamuprofita Jeremiah chapter 52 paverse 31-32 inotora sezvizvi: kwanzi zvino negore ramakumi matatu namanomwe rokutapwa kwaJoyakini mambo waJudha, nomwedzi wegumi nemiviri nezuva ramakumi maviri namashanu romwedzi weIvhiri Merodak mambo weBhabhironi, negore rokutanga kubata ushe kwake, akakudza musoro waJoyakimi mambo wavaJudha akamubvisa mutorongo.
Izvi zvinorevei mufundisi Mwoyo?
Kureva kuti zuva rekrisimasi iri 25 December paitova nemambo wavaJudha wakanga akasungwa ari mutorongo, asi pakauya mambo uyu weBhabhironi wakamubuditsa mukati mezuva ra25 December mwedzi wechi24 akamukudza. Vanhu vakapembera pakadyiwa zvakasiyana siyana, pakadyiwa zvakasiyana siyana. Saka kududzwa ndo pakangobvira zuva rekrisimasi iroro, asi vanhu vakazoti ndo zuva rakaberekwa Jesu Kristu. Ndo pane kupesana kuvanamati vakawanda, vamwe vachiti harisiro zuva rakaberekwa Jesu Kristu nokuti paitova nomwe mambo wakanga akasungwa, asi mambo wakatobuditswa mupaka zuva rekrisimasi nokuda kwomu mambo apinda pachigaro. Asi zuva rakanzi rambe chirangarirwa, rambe chirangarirwa, asi nokuda kwevaRoma vakanegotiata kalenda iri vakati 25 December ndo zuva rakaberekwa Jesu Kristu. Kureva kuti vatendi havangagoni kupemberera kana vachiti ndo zuva rakaberekwa Jesu Kristu. Kureva kuti kuberekwa Jesu Kristu kwaka kune secret, harisi zuva rokuti ndiri Kristu, asi paiva nomwe mambo. But zvisinei izvo, sisu vatendi tinofanira kuti fare nokupembera uye futizve nekudya nokunwa nokungotenda ishowa masimbosi.
Ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Tinotenda mufundisi Richard Moyo vataura nesu vari kuSouth Africa. Ngatinzweivo pamusoro pezvitendero kubva kwamuri vatereri. Ko vechiMoslem muripi? Vasingabvumi kuti kuna Mwari, tauraivozve nevamwe vakunzwisisei. Vezvimwe zvitendero tiudzeivo pfungwa dzenyu. Tinoda kunzwa kubva kune vezvitendero zvizhinji. Tumirai mibvunzo nemaaudio enyu pawhatsapp namba dzezvechitendero dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini tanonoka wande ndichiti musare zvakanaka.
Simba rangu, simba rangu.
Tinotenda tanonoka wande uye tinodawo kupa kutenda uchikwata che Christ Like Choir chine kambo Jesu simba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Anokonika ini mfaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti murare zvakanaka vateereri.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Studio 7 neso nto mhlaka 12 kumpalakazi 2021 ngoKFTube. Endabeni zethu lamhlanje, kuyamemetheka umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe obulele abantu abayisithupha izolo.
Umkhuhlane lo mahlabezulu weCOVID-19 lo nxa singawunanzelelanga ngumkhuhlane ozabhidliza imiphefumulo eminingi.
Ibandla le-MDCT selifuna ukuxotshisa edale lepharlamente ukuzozana Dokozani Kube.
Nxa umuntu esetshilo ukuthi kaseyilolunga le-MDCT uyabe sezixotshe yedwa.
Kodwa abalandeli bakhe bathi kayindawo uMakube.
Sifuna kucace ukuthi those structures will remain with Dr. Kube.
Sebe baningi abezomvikela abatshontsha besebenzisa izikhali zikahulumende ezinjengama AK-47.
Ngithanda ukuxwayisa uZulu ukuthi asenze lathi njalo basinikeze information.
Sizalethulela ezamasiko kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye zizosizwa kulo msakazi. Uhlangothi lwezempila kahle luthi kulabantu abayisithupha 6 ababulewe umkhuhlane we-COVID-19 izolo eZimbabwe kwathi bedlula inkulungwane ezintathu 3004 bahlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19. Lubika njalo ukuthi umkhuhlane lo usubulele abedlula inkulungwane ezine lengxenye 4735 kusukela ngombimbitho nyakenye. Luthi asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe bafika phose izigidi ezine 3.9 million, kuthi ke asebehlatshwe eyesibili bafika phose izigidi ezintathu 2.9 million. Uhulumende uthi umkhakha omutsha we-Omicron uyamemetheka elizweni. Usichukamfundo Solalo Ngwenya osebenza esibhedlela sempilo hospital uthi abantu kumele bazivikele kumkhuhlane we-COVID-19.
Umkhuhlane lo mahlabezulu we-COVID-19 lo nxa singawunanzelelanga ngumkhuhlane ozabhidliza imiphefumulo eminingi ebantwini. Yikho liyaxwayiswa ukuthi nxa abantu besenza imikhankaso bekhuluma kulilalele okukhulunywayo, ngoba nxa umkhakha lo omutsha usubulala abantu baza kufa abantu ngesikhathi esifanayo bebaningi kakhulu. Njoba libona amanye amazwe ethukile, kutsho ukuthi umkhakha lo usutshintshile ngendlela ohamba ngazo, suyethuse umhlaba wonke. Yikho liyacebisa ukuthi linanzelele impilo zenu, lingaze lahamba khonokho esikutsho ukuthi abantu besiyahlangana bebaningi. Yikho lapho okuvuka khona ingozi embi kakhulu.
Usichukamfundo Solalo Ngwenya usebenza esibhedlela sempilo hospital ubeqoka le Studio 7 ekobulawayo. Ibandla le-MGCT elikhokhelwa ngumnumzana Jacques Monzora kubekwa ukuba selifuna ukuxotshisa edale lepharlamente unkosazana Dokozani Kube labanye abaqotshengelwa ukuba bafuna ukususa uMonzora esikhundleni emhlanganweni oye-Ordinary Congress ozakwenziwa ngomnyaka ozayo. Ukube uselobele uMonzora incwadi ejulileyo ebuza ukuba kwenzakalani kubandla leli. Ukube uthi ufuna ukubona wonke okwethulwa lidale le-National Council elenza umhlangano ngolwezi. Umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-MDCT uthi abasuswa edale lepharlamente ngabantu abangenzi kahle kubandla leli.
Udaba lokukhitshwa kwamalunga edale lepharlamente kumbe awekhansilini ayisiso sinqumo ibandla elisenza mahlayana nje njengendlela leyi esisethulwa ngumama uKhuphe eselethe lamagqwetha ameleleyo lapho athi khona yena kulabantu asebemqophile kulabantu asebe hluza ngasese ukuthi bamkhiphe ku ukuba lidale lelunga ledale leParliament arch akusebenzi njalo ebandleni lethu kuyisinqumo esithathwa ngomva kokuthi ibandla linanzelele okokuqala ukuthi umuntu lo osela yini nxa umuntu esejilo ukuthi kaseyilo lunga le MDCT uyabe sezixotshe yedwa okwesibili luyisinqumo esenziwa ngokuthi umuntu ekusebenzeni kwakhe wenza into ezenza ukuthi izinhloso ze MDC ziphumelele yini kumbe usenguye ovimbileyo ekutheni ibandla liphumelele liye phambili nxa kungatholakala ukuthi umuntu osebandleni usemisa izinhlelo zebandla ibandla lisakwanisa ukusebenza liye phambili ngenxa yalokho abe kwenza noma elilunga lebandla uyaxotshwa
kudube uthi akukhanyi okwenziwa ngumakhophe
okumele sikunanzelele ukuthi iNational Council leyo umama uKhupha akhuluma khona wayekhona wabeka eyakhe imibono sicho ukuthi yena akafuni ukuthi iCongress yenzwe masinyane abatshoyo ukuthi bafuni yenzwe masinyane lapho apha ezabo izinqumo yikho lapho esikhona lokho kokurecola abantu kabahlale bekwazi ukuthi kuyinto esemthethweni kuConstitution uSection 129K eyavunyelwana iZimbabwe yonke ukuthi nxa umuntu engasaqhubi izinqumo zalelo bandla eli yilo limfakileyo kumele akhitshwe kumbe nxa evele waphumela egcekeni kasekho kulelo bandla kumele akhitshwe kodwa okwakhathesi siphethe incwadi zikamama uKhuphe ibandla lisazopha liphawule ngalokho ukuthi kuyiwa ngaphi kusiya phambili
abalandeli bakaKhuphe bathi uMonzora uzethwalise nzima umaKhuphe ngakho-ke bazatshela amalunga wonke eMathebeleland ukuba sebesekela uKhuphe umnumzana Lungani Ndebele ilunga lebandla le-MTCT uthi bazasekela uKhuphe ngendlela ezakwethusa uMonzora.
Sifuna kucace ukuthi those structures will remain with Dr. Khuphe. Bangacabanga ukuthi bangamxotsha from the party uzaluza ama-structures njalo ama-structures azaswela umkhokheli. Hatshi lokho akusoke kwenzakale. Sizawagcina lawa ama-structures engaka Dr. Khuphe asisoze sesabe even lati nxa bengathi bangasixotsha asisoze sivume ngoba sivikela iparty asinyeke sixotshwe ngabantu abalwela i-individual thina silwela iparty lokho asisoze sikuvume asisoke sikuvume sibili okukhona ukuthi lawo ma-structures amadebheleli azahlala eku-Dr. Khuphe njalo siza kampena ngezinga eliphezulu siwatshela sitshela umhlaba wonke ngomona osukhona kubandla le-MDCT kusukela mhla ka-27 December last year kube lomona sokulomona omunye omangalisayo olobandlululo lwe-tribalism esingakaze sibone
uNdebele uphinde wathi
siza kampena kakhulu siza bhala amaphetshana ama flyers sprint ama flyers siwajika eMathebeleland yonke le siwahlela eMathebeleland yonke le sizaba dikampena strongly hayi kancane this is not a secret mina ngwami angifuni ukwenza kube secret it's not a secret ofisa ukubatshela gabatshele lahamba abatshela I'm very prepared ukuthi nxa besenza izinto ezingekho esemthethweni weparty yethu asifuni sibili this is going to be a battle of Harare and Bulawayo asoze sikuvume thina nje abantu bakobulawayo bazaphumelela khona ngale eHarare ukumhlukuluza kodwa ngapha hayi abasoze baphumelele ngapha eMathebeleland
kasenelisanga ukukhuluma lo maKhuphe ngodaba lolu ngoba ubengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe amapolisa athi asebophe abantu abafika phose inkulungwane abagqekeza ezindlini zabantu ezitolo lezinye indawo kusanda kujutshulwa isotsha lijontsha njalo sokubotshwe elinye lomunye owayelipolisa ngesikhathi lisanda inani labezomvikela abatshontsha besebenzisa imibhobho kahulumende. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kule sosha eladutshulwa lafa uMnumzana Joseph nemayisa eChad Gombe Harare litshontsha endlini yakhe, kwathi omunye njalo okubutho osebenzelana laye wabotshwa. Isosha leli utarogora ngomunye wabantu abathathu ababulawa nemayisa ngesikhathi ebathola emzini wakhe betshontsha besebenzisa i-AK-47 leminye imibhobho yebutho. UNemayisa wayeuhlangothi lwamapolisa olwe-Criminal Investigation Department. Sebebaningi abezomvikela ababotshelwa ukutshontsha besebenzisa imibhobho kahulumende. Isikhulumeni samapolisa u-Assistant Commissioner Ponyard uthi sebebophe abantu abafika phose 1,800 lonyaka abatshontsha njengogora.
Ngithanda ukuxwayisa uZulu ukuthi asibenze lathi njalo basinikeze i-information njengoba kathesi abantu abaningi kusukela ngoJanuwari 2021 ukuze kube kathesi ope amakhala angu-849 ama-armed robbery suspects.
Unyathi uthi bazimisele ukubopha zonke izigebengu.
Ungananzela uyabona ukuthi kule operation esilayo kathesi elizweni lonke lapho okulama-crack pins, ama-crack pins lawa walezimota walembhobho njalo yalanda amacela wonke abahamba bekolomba izindlu bekolomba ama-companies besenzela kwanesithina ama-armed robbery.
Abantu abaningi bathi sebedlela evalweni ngenxa yamasela lezigebengu ezisebenzelana labezomvikela. Omunye wabadlalela emvalweni ngumnumzana Matthews Thule sakamuzi Harare.
Siyabona amapholisa lamasosha yiwo antshontshayo ngoba bayahola imali encane elizweni.
Unkosikazi Nomsa Hadibelayo uthi kuyethusa ukwenzakala eZimbabwe.
Senanzelela ukuthi lezi nsuku sokulama-robberies amaningi ayenzakalayo ezindlini, khathi eziningi uthola kuthiwa kumbe indlu kasiphatheleni, ezitolo, emashopu yabo imali laba abasebenza kuma-mine, ama-robberies akhona asemaningi. Njalo abantu bangikhona abengama-armed robberies. So mina ngokubona kwami ngibona ngani amapholisa lamasosha engabe ephambili e-leader abantu laba benza ama-robberies lawa, ngoba ama-robberies akhona enziwa ngobunono obukhulu.
Umnumzana Reason Banda uthi kuyadanisa okwenziwa ngabezomvikela.
Umende meyefasise umthetho lapho ukugqekeza lokhu sekuningi la amasosha namapholisa labanye babo ama-ex police lama ex soldiers asebeqekeze kakhulu. Amtrooper asebeyenze kakhulu elizweni. Bona ngazathi uhulumende sokumele fake sibe umthetho ofasisayo ukuthi nxa kusenza bengagwetshwa okufana labantu nje abangazange bahamba esipholiseni kumbe esisotsheni.
Umongameli ebazweni mnangagwa usanda utshela uZulu ukuba uhulumende wakhe uzalwisana ngamandla lezigebengu ezisebenzisa imibhobho ukuze amasosha namapholisa esithi akumelanga bedlelane lezigebengu. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Kwezemaphandleni lamhla sikhona ngale ke eDaluka eLupane esabeleni seMaterial North, lapho sibonga khona lo mnumzana Morven Qhelisa Ngwenya wenza inhlelo ezijeneyo ezokunceda uZulu. Baba Ngwenya, siyawamukela kuhlelo.
Kulelanga elihle likhona liqanjwe nguhlabezulu khonapha eDaluka, kakhulu laba abangena amaklabhu la akugogelela ogogelela ngiwabiza ukuthi ngamavaisali aisali kumbe silk, kude kakhulu ungasebenzisa ibaleti silk kuyazwakala ngoba saving and internal lending community. Bonke laba bantu bayi 176 engibahambelayo babone kufanele bebe lelanga elihle lokungenzela kumbe ukungibanga abaza bebabaza kakhulu lapho esihlala khona betshela lo mhlaba ukubana hayi nangu undoda ozinikeleyo osiphakamisileyo usisuse lapha nangu sesibeke lapha. Bona bazitsholo ikho bekhipha isihloko esihle esisibonayo kuthiwa khona who is Morven Ngwenya.
Akusitshele okuningi okwenzakala khonapho ke eDaluka.
Abazali njalo ke Ikuti abanye vakachana vafisayo kubana hayi siyaphosa laphana zathi sikwamesweni esongwenya lami kuningi ngufisa ukuthi ngiphakamise ngoba isandla esihle bakithi ngisiphayo uNkulunkulu yatho ezincwadini zakhe lami njona ngiyangikhonza ngakunjalo ke lami kuningi engiyakukhangela njengoba kathi sisikhangele abampofu khonapho abagcina izintandane ngadobha lami okuncane ngifake khona phana ngincedise lakho ngiyakuletha phakathi kwenu ukuthi hayi sengiyenze lokho ngoba labo bayenza njalo bagcina izintandane zabo bagcina lapha bayathenga amabhuku bathenga izifuyo ezokuthi begcine zo nezintandane abalazo konke bekubonga ngongwenu noba i-COVID-19 ikhona ibaphazamisile kodwa ke bona bayenelisa kubana okuncane abantwana behambe esikolo bedle ekhaya noba indlala ikhona kutshisile ihlama isithenje ingavumi umumo wona lwesona umkhathi bengavuni lutho kodwa ngokuncane bakwanisa ukuthi belale bedlile sikubiza sithi stebhuke lapha kunjalo ke inamba yami ngilinikeze +263 775 875 822 0775 nqawe lapha ekhaya eduze 875 822 +263 775 875 822 ngiyabonga
ake ulamhlasi malapha uhlelo lwezomaphandleni besilomnumzana Moven Qhelisa Ngwenya ukhona ngale ke edaluka elopane esabeleni semathebelele North. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Yizi patamanda zezabelo ezimbalwa okube lezulu lesikhukhula zithi kulabantu bafika ikhulu 100 abangabe bebulwele izulu leli e-Arkansas, e-Illinois, e-Kentucky, Missouri, e-Tennessee. I-Reuters ibika ukuba izulu leli ebelilomoya omangalisayo lama-tornadoes libhidlize nezakhiwo ezigoqela ifektali yokwenza amakhandlela, indawo ye-Amazon ethengisa impahla, izitolo, izindlu lokunye. Umongameli Joseph Biden uthi uhulumende wakhe usencedisa ababhekane nesehlakalo lesi. Umongameli Cyril Ramaphosa namhla ube ngomunye wabahambe esikhumbuzweni sika-F. W. de Klerk owaba ngokugcina kwele South Africa owayephethe isikhundla sikahulumende wobandlululo obhubhe ngoLwezi. Waziwa kakhulu ngokukhulula uMui uNelson Mandela wahlala ejele okweminyaka engama-27 years. UDe Klerk loMandela bathola isicoco se-Nobel Peace Prize. Uhlangothi lwe-United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights selukhuthoze ele-Libya eselibisele ekhaya abadabuka kwele-Sudan abafisa ukuphephela kulelo lizwe. Kubikwa ukuba baphothwe eGunfuda le-Al-Kufra Detention Centers inyanga epheleleyo. Sobesikhathi sezamasiko.
Namasiko senzi bomandla
lo baba mkhulu
namasiko babe lobola
usenzi. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sixoxa lo baba inyanga enkulu uDavid Mkhavenyana Ngwenya ukhona ngale koBulawayo. Siyakwamukela kuhlelo baba Ngwenya.
Hayi ngiyabonga.
Kunjani khona ngapho bantu?
Ezula sibonye ngoba khona kufanele ukuthi yalubana abantu bahamba bayibika lapho kwakuvele kubikwa khona.
Ye vele yikho esikhuluma ngakho lamhla ke uhlelo lwethu lwamasiko. Singathi ke vele izulu lalicelwa njani njalo sokutheni? Akusitshele ngamafutshane kulokho Ngwenya.
Lalicelwa ningakani kuyiwe ezindaweni lapho okuphelwa khona izulu eDula ezilo komanyangwa konyebani izindawo zonke lezo kwakuyiwa khona kulabantu abaqondana lakhona lokho
singathi ke sokwathini njengoba ngazani akungana kusekho phela
abantu sebangena amacawe ngamalanga amazilo ongolwesithathu ofika beyabuzela bezenza abakhuthekeyo ngelanga lozilo bona basebenza emasimini
singathi khona vele kucelwa izulu kwakucelwa njani akutshela abantu kolapha ngamafitshane wakho
ngezigaba ngezigaba abahambela khona lokhu ukuthi kuyaziwa ukuthi kunabantu osekabani yibo abahambeli okuyakucela izulu hhayi nje wonke umuntu okulabantu abakhondana lakhona lokho
bakhona kathesi kumbe kuveleka basekho njengoba sizwa kuthiwa-ke le ndlelele sokwabanjwa le mbiza
bakhona izinduna yizo esezilomlando kube kubike ngoba izinduna esezikhona ezingabantwana ezingabantwana zona lezo ezingasaqinisiyesa amasiko kathi zizinduna bazinduna ngamasiko hhayi nepolitiki loba ngani kufanele ukuthi into okufanele bayazi ukuthi induna ngeyosiko ayisiyo yepolitiki lebo kambe baholiswa kwezepolitiki kodwa okwabo baholisela ukuthi kube yilo bakhokhelela abantu engancengi uhulumende induna ifanele angincengi ngoba izimoto abazithengelwayo yimithelo yethu abantu ayiveli kuhulumende imali zabantu ezomthelo eziphiwa izinduna
ye siyakuzwa kakhulu ngwenya nxa ukuthi ungavala khonapho-ke cebisa abantu ukuthi benzeni ukwenze ukuthi kuvuselelwe usiko lolo
ngenduna ngenduna kuyaziwa izindlu ezazivele ziqondane ukuyaqhelela abantu izulu kufanele kuvuselelwe lokho kungakakuyeyisa induna ngayinye ngayinye kayiqine esigabeni sayo ngoba induna yosiko ayisiyo nduna yani izinduna zimele ukuthi abantu abalandele amasiko abo ngezigaba ngezigaba
ye siyabonga kakhulu-ke lapha besixoxa-ke le nyanga enkulu udavid mhabinyana ngwenya ukhona ngale kobulawayo siyabonga kakhulu baba ungwenya ungadinelwa kusasa ba
siye sizwe ezokholo lwesikristu
ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontshungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi
namhlanje ke ilizwi lethu lokukhumbuzana lokuvuselelana umoya sizalithola encwadini yezenzo zabapostoli isahluko seshumi nambili sizabala nje amavesi amabili u-4 lo-5 verse 4 wambamba wamfaka ethilongweni wamnikela emaviyweni amane yilelo nalelo linamabutho amane ukuba amlinde ehlose ukumkhuphulela ebantwini emva kwephasika 5 ngakho-ke uPetru wagcinwa ethilongweni kepha ibandla lamkhulekela ngesineke kuNkulunkulu. Indaba le iphezu kombuso othiwa nguHerodi, nguye nxa kukhulunywa ngokuthi wenza lokhu lalokhu, nguye-ke loo Herodi esizwa ngaphezulu ukubana wayesenzela ukuthi athole udumo emehlweni abantu ukuthi bathi yinkosi elesandla esilukhuni esilakho ukugobisa labo abangavumelani lomthetho wakhe. Kodwa-ke inkulumo yami yona le emfitshane njengomzuzu lelandelayo ngifuna ukuthi ngithi mina njengoba sizothiwa uPetro wafakwa etilongweni baningi-ke abantu abafana loPetro abaphakathi kwamatilongo achiyeneyo Intilongo yindawo engela ukukhululeka, yindawo yokwenziswa lezinto ongazifuniyo, ulalele lamagama ongasoze uwakhwabithe kodwa ongela lutho ozalwenza. Ngobana ubotshiwo isibotshwa usentilongweni, wenza lokho okufunwa yilabo abayagcina intilongo. Baningi-ke abantu-ke esingathi basentilongweni ezijiyeneyo. Uyabona nxa kulesandla esilula sokulwa lomlomo olula ukuxabana labanye abantu, kuyafana ufana lomuntu osentilongweni lona lelo, yili tilongo lakho lona lelo. Ngobana awuhlalisekanga, awukhululekanga, kwesinye isikhathi uze uzame ukuphuma kodwa wehluleke ngobana ubotshiwe yiloko okukubophileyo. Iningi labantu bangaze bathini, bayazazi ukuthi bayini. Itilongo labanye kungaba njengoba ngitshilo ulaka olungelangqondo lalapha egumeni, umuntu okhahlela yonke into aze akhahlelele nje akakhululekanga ngobana ubotshiwe ngumoya lo okuphonga ukukhahlameza abantu. Omama nabantwana badlala uklubhu, kuve obaba badlala uklubhu ngenxa abanye omama labo abale ukubotshwa yimimoya yolaka olungelamsebenzi olungakhiyo. Abantwana labo baze baphakamisele izandla lapha egumeni behlala besilwa bona bodwa ngobana basetilongweni ledimoni lomoya omubi, ngabakwazi ukuhlalisana kahle. Abanye umuntu uzondela nje into encane osengozondile osengelwayo, kutsho ukuthi lowo muntu uswela ukuthi abantu bamkhulekele, njengoba kuthiwa kuverse 5 khe bayibandla lamkhulekela ngesineke uNkulunkulu. Kasibakhulekeleni bona abantu abasematilongweni atshiyeneyo. Abanye ungaze umbone ehamba umuntu engathi ukhululekile phandle, kodwa ngaphakathi usentilongweni, kuningi okumphambanisayo, okumncitsha kanye lokukhululeka lenkululeko okumele abe layo. Asikhulekele baba thixolungileyo, sicela ukukhululwa ematilongweni ngamunye amunye. Lelo tilongo esiphakathi kwalo siyakucela ukubana ukhulule abantu bakho bathole ukukhululeka lokhu owabadalela khona emhlabeni. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Kwezemidlalo, iqembu leZimbabwe Warriors selilungiselela imidlalo ye-Africa Cup of Nations eqala ngoZibandlela kwele Cameroon. Abaphethe okwamanje inhlanganiso yeZifa sebekhethe uNomen Mapheza ukuba umqeqeshi walo. Uzasekelwa nguMandla Mpofu, uTaurai Mangwiro lo-Energy Murambadoro. UBenjamin Maruwari ukhangelwe ukuba laye uzancedisa uMapheza njengoba eqembu leZimbabwe Warriors Under 23. Kuyaqhubezela okumangalisayo kunhlanganiso yeZifa okuxotshwe khona iZifa Board luhlangothi lukahulumende olubona ngezemidlalo, luthi kabenzi kahle umsebenzi, kodwa iZifa Board iyawala lokhu. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Kuyamemetheka umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe obulele abantu abayisithupha izolo. Ibandla le-MDCT selifuna ukuxotshisa ejala lepalamende uNkosazana Thokozani Khuphe, kodwa abalandeli bakhe bathi kayindawo uMakhuphe. Sebebaningi abezomvikela abatshontsha besebenzisa izikhali zikahulumende ezinjengama-AK-47. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoGibbs Dube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.